Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu ndira 18-2017. Mirishonga inochikisa inoitika kubikita West pamberi pe by election ichaitwa mudunhu iri. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuMozambique chokurudzira vari kunze kwenyika kuti vaende kumusha kunonyoresa kuitira kuti vazovota musarudzo regore rinouya. Zano PF ne MDC inotungamirwa na vaMorgan Tsvangirai dzotaura nezvekugadzwa kuchaitwa mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump nemusi wechishanu. Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa zvingaitirwe Zimbabwe nava Trump kana votungamira America. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona.